Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anatsi kuri musi wemuvhuro kurume 14, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratikwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachipiwa gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vavakubudisa munyika. Uyezve tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva to dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nekuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzerewo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa, mutengo wegorosi ucharamba tichikikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatoita izvozvi yakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndio mbiru inozikana pasi rese yekugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya, Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kana vanhu vakurwirana kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Chidambudziko chinenge chiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vanova macivil servants anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvavo zvinova zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa navamutumwe katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi chii? Dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutumwe vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Tinofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne100%. Mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60 $70 zvisina neshopo yavapinda, mamwe kuma $90 ichikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag, nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kuipasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba. Vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu grupu yedu tanga 38 muZimbabwe takabva kuvhinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isusu takatikwanidziremo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kubhodha. Pabhodha ndo painiyeza panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kutuma Ukrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndo patakazokrosa. Patakazongokrosa bhodha takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidhi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara apa bhodha kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit ekuti tinge tichigara muBudapest. Tikapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutimi makatambirwa zvakanaka, ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kubelieve vanonzi ambasada Mashingaidze, ndivo vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth Africans, ndivo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndeyei, emarefugee kana kuti chii?
Mapepa aya sainzi izo ni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matikets ekuuya kuZimbabwe saka panga pasina nindi kuti titore ema refugees saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongoti in 30 days taizwa kuti panozosvika 30 days tese tinenge tabuda muHungary
muchibva ipapo mbazvazodi
tibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuti agurire kuHungary vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vashamba mahara saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport
ko makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha
kwanga kuine magroups akawanda ekuromania ekupoland nekwedu kuHungary saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro kapa rangoti grupu rimwe rakauya sanhasi rimwe grupu rikauya samangwana tikabva tatoenda tese
saka iye zvinoizvi muri kupi
iye zvino ndiri kuHarare takasvika March 6
muri yakakutambira isei iko
vakafara chaizvo
pari zvino shiro yenyu ndeyei
ndapa neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asi nemamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara saka tee tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystemu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress
avo vanga vari vafilimon chizororo chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine chakatiza hondo kunyika iyi vachitaura namavhilas muchanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi zvichakadaro mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa chezek chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti mobile voter registration mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani
so tanga tichiongorora yatinoti observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center neElection Resource Center ERC tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituents akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei
saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa
mukuongorora kwedu hakusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichitwa nevezek asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprova zvakadai zvakadai saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora atibatsira kutinyore gwaro irori ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chedu cheblitz kunga kwakanaka chaizvo nokuti idecentralization yeprocess kuti zek iri kuenda kuvanhu kunoregista vanhu pedyo nekwavanenge vachigara saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda
zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu
zvimwe inyaya dzemaresources euro inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education hatizoziva but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda yanga iri shoma zvinoda izvo zvaita kuti manumbers havari kutaura kuti vakaregista ari mashoma. Then imwe zvakare dambudziko ratataurirwa nema observers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasha, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure ya 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa nema observers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration blitz muna February vachidzisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi blitz kuti yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi tinovimba kuti veregistrar general vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo blitz yemaidentity cards, yekuissua maidentity cards zvekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwawo nemaobserva zvedu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achizvarawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga opene nenguva nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Maobserva zvedu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobserva zvedu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vatereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzako kutitange yekukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinosiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo paanenge yakupera. Vanhu vatanga kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibe yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, munganyatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvhakisinisa vanhu muna February gore rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavhakisinetwe, tichiita inonzi herd immunity ndozo tikungoramba tichingokurudzira kuti tikuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatode nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinewo nhamba shoma shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chiya chichagoni kupararira nyore nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiri choda kuti chiende ipapa one munhu akabayirwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndo saka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadii vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapata ekuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelaxa kuitai tinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyuwo chiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe nguva yatanga tiri taiwa zvikamu zvishomashoma ngazvive kubasa vamwe shandai mukumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofananawo nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoitawo mumacommunity menyu mungava kungoitawo magathering zero vangava campaigni angava yekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudziraka kuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nese pane mvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Naurano dzekuedza kunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuendera mberi nezuro russia yakauraya vanhu 35 uye vamwe 134 vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big catch sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Zealand, America neAustralia uko vanopiwa mari iri nani panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in dash da ungotauro hangu zvirundi bata bata about verification process emanesis kuti tikwanise kuenda ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interviewa because nyangwe tikaku e-deploya you can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka handizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titeste because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani and then ivo voita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesi yanetsa for Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council. Unotswa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chatsiwa. Zvofunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Wewe uramba uchingofamba uchienda kuti chi atukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi zvangu kuti kana usangomboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say pane 14 years. Ari nesi, shana mprivate, onza ukwani seweo kukliwa because hauna mbubira washanda mgovernment. Mgovernment macho muna kato tiza, kato notika, hapana chirimu, munu. Stresi zacho aziti, pamu urie singu, madhu, sunushaka kuomera. Munu nzikuwa nekungo chagwa, nima agents. Itai churungu, uyai, kliai, uyai, mariri kuya kawant. Jana singadi life yakanaka hapana singadi.
Vakoti vakawanda vataura ne Studio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK ana Ireland ana America. And vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda pavanonga vaona mabasa vanse kukliwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yeparamende kukomiti kwenye tena yopeputu kumeni mwende enda kwezio. Mwende yetu wakala kama yuno iswa kuparamende kwa kukomiti kwenye jorisi wana kukomiti kwenye. Clark na chairperson asati zvapinda chi mukombi medicines tatenge sina information asi zvinare kuti nguru mbotaura na chairman pamwe chair anenge akaiwa na information isati yasvika pakidzi committee members.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti 300 USD. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabai elections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti varikukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 chanisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isinde Berlin.